Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 28/2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mashoko aparuwa nemamwe kuti nehurumende pamidterm budget ya 2022 mukati mezuva ranhasi. Haana kunyanyisa kuunza mufaro sikuru sei kuvashandi vehurumende.
Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube. Vanoparura nhasi urongwa hwavo hwekuziya mashandiro aita bhajeti ravo kusvika pari zvino kana kuti midterm budget review.
Sayati haichakwanisa kupa vacheri vezvicherwa vemigodhi magetsi. Zvikureva kuti nyika yeZimbabwe yasangana nedambudziko guru chaizvo.
Zesa youdza sangano rinomirira vezvemigodhi reChamber of Mines kuti harichakwanisi kuwanisa makambani ezvicherwa aya magetsi. Vatsigiri vebato reCitizens Coalition for Change vanoti kumashonaland central newest kwaberekera ingwe sezvo vave kushungurudzwa nebato rezano PF ukuwo vakuru vebato rezano PF vachiti anoita mhirizhonga achatakura muchinjiko wake. Iyi ndiyo imwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nhasi vaparura mamiriro akaita zvinhu pakati pegore vachitarisa nyaya yebhajeti kana kuti midterm budget review mudare reparamende. VaNcube vaderedza kubva pazvikamu zvishanu kubva muzana nechidimbu kana kuti 5.5% kusvika pazvikamu zvina nezviga zvitanhatu kubva muzana kana kuti 4.6% muono wavo panyaya yekukura kweupfumi. Vati izvi zviri kukonzerwawo nekusagadzikana kuri kukonzerwa nekurwisana kuri pakati peRussia neUkraine. Vatiwo vari kutarisira kuti zvinhu zviri kutengeswa kunze zvichawedzera nezvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana kana kuti 33% kusvika pamari inoita mabhiriyoni matatu nemamiriyoni mazana mashanu kana kuti 3.5 billion yeUnited States dollars. Zviri kutengwa kunze zvinonzi zvawedzira nezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kana kuti 15% mumwedzi mitanhatu yekutanga kwegore. VaNcube vatiwo mumwedzi mitanhatu yegore hurumende yakakwanisa kuwana mari yemutero inosvika madhora emunyika anodarika mabhiriyoni zviuru mazana mashanu nezvitanhatu kana kuti 506.6 billion dollars ikashandisa mari inosvika madhora emunyika mabhiriyoni mazana mashanu nemakumi matatu nemana kana kuti 534.5 billion dollars. Izvi zvinoreva kuti hurumende yashandisa mari inodarika mabhiriyoni makumi maviri kana kuti 27.9 billion dollars iri mari yemunyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu abata nyanzvi mune zveupfumi vaVictor Boroma.
Mashoko aparuwa ndingangoti nehurumende pamidterm budget ya 2022 mukati mezuva ranhasi. Haana kunyanyisa kuunza mufaro sikuru sei kuvashandi vehurumende. Vanga vachitariserawo kuti mhoro yavo inokwanisa kuwedzerwa zvichienderana nekukwira kwemitengo iri kuita zvinhu munyika. Tingangoti mwedzi yapfuura sekuti tingangoti iye inonzi annual inflation yakadarika 192% mumwedzi waJune.
Izvi zvinorevei vaBoroma?
Zvichireva izvo nokuti iri kukwira zvisiri kuenderana ndingangoti nokuwedzerwa kuri kuitwa mari vashandi vehurumende. Saka hurumende yapa iwo mashoko yekuti inonzi tax free threshold inenge yava 50,000 Zimbabwean dollars pamwedzi wega wega. Tichitarisa mari iyi nemari inotambirwa nevashandi vehurumende, zvinoreva kuti vashandi vehurumende havana zvizhinji zvinenge zvati chinjei, kureva kuti vanenge vachitambira mari inenge ichitori pasi pe 50,000 Tochitarisawo kuti vashandi vanenge vachishanda mumakambani akazvimirira ega mukati menyika vanotarisa hurumende tingangoti pamihoro yavanopawo vashandi vavo. Saka na tax free threshold yaitwa 50,000 kureva kuti havambochinjewo mari dzavanotambirisa.
Zvii zvamanga muchitarisirawo?
Tarisiro yanga iri yekuti hurumende yanga ichazoisawo tax free threshold ye80 kana kuti 100,000 zvichienderanawo ndingangoti necost of living yemhuri ye6 kana kuti standard family of 6 ndingangoti iyo yanga ine figure yekuti cost of living pa family of 6 muna June yaida 111,000 pamadhora emuno muZimbabwe kuti ikwanise kurarama pamwedzi. Saka kureva kuti vashandi vehurumende ndingangoti havana zvizhinji zvavanga vavafarira pamashoko aparuwaya. Chechipiri ndechekuti hurumende yataura iyo kuti mari yaichada kushandisa ndingangoti in terms of government expenditure mugore ra2022 yawedzera kubva pa968 billion mari yemuno kuenda pa1.9 trillion.
Zvinorevei izvi?
Izvi zvinongotaura pachena kuti mari yemuno iri kuramba ichiderera tingangoti pauremu. Kureva kuti iyo hurumende pachayo hainawo tingangoti tarisiro yekuti mari yemuno ichange ichichengetedza uremu, nokuti kana mari inenge ichitarisirwa nehurumende yakwira tingangoti ne1 trillion zvinoreva kuti inenge yatokwira zvakapeteka kaviri.
Tichitarisa dhora remunyika riri kunzi nehurumende richaramba richishandiswa kunyange vamwe vari kuti ngarirege kushandiswa, rinenge rakamira papi chaizvo panyaya yeuremu hwaro?
Dhora remuno richaramba richidonha uremu, ende hurumende ndo zvairi kutotaridzawo kuti mari yemuno icharamba ichidonha zvichienderana ndingangoti nokukwira kuita zvino. Saka haasi mashoko zvavo anonyanyisa kufadza. Hakuna zvizhinji ndingangoti zvataurwa kubva pamashoko aparurwa mukati mezuva ranhasi zvinonyanyisa kubata tingangoti kurarama kwevana veZimbabwe mukati mezuva ranhasi. Blessing
Nyanzvi munyadza zveupfumi vaVictor Boroma vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sachigaro vezesa vaSydney Gata vanyora tsamba kusangana runomirira vezvemigodhi reChamber of Mines vachirizivisa kuti havichakwanisi kuwanisa makambani ezvicherwa magetsi. VaGata vati izvi zviri kukonzerwa nekusashanda zvakanaka kwemamwe magwenya emagetsi emunyika uye kutadza kubhadhara zvikwerete kwezesa kuti itenge mamwe magetsi kubva kuMozambique neZambia, nyika dzinonzi dziri kuda kuti Zimbabwe inge ichibhadhara mari pamberi nekuda kwenhoroondo yayo yekusabhadhara zvikwerete. Vatiwo mari dzemitero dziri kubhadhariswa makambani nevanhu hadzisi kukwana kuti zesa ikwanise kuwanisa magetsi. Hatina kukwanisa kubata mutungamiri weChamber of Mines vaIsaac Kwesu sezvo vanga vasati vapindura mibvunzo vatavatumira. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Sayati haichakwanisa kupa vacheri vezvicherwa vemigodhi magetsi zviri kureva kuti nyika yeZimbabwe yasangana nedambudziko guru chaizvo, nekuti kwemakore mazhinji vezvicherwa ava ndo vanounza foreign currency zhinji munyika, inosvika 70% of total foreign currency earned by Zimbabwe. Saka zviri kureva kuti kana vasina kupiwa magetsi havachakwanisi kuchera zvicherwa izvi, zvokonzeresa kuti nyika ichapinda panjodzi yekushayiwa mari yekunze yakati o. Zvakare zvinokwanisa kukanganisa futi nhau yemainvestors.
Ko sei muchidaro muzvinafundo Mugano?
Tiri kuona kuti mainvestors anga achiuya kuZimbabwe vanga vakanyanya kurerekera kuenda kumamining. Saka kana nyika yakuchaiwa magetsi zvaakureva kuti mainvestors vachatya kuuya muZimbabwe.
Ko hapanawo here zvimwe zvingaitwe nevemaindustries kuti vakwanise kuramba vachichera iyo migodhi?
Mining is a very expensive project yekuti haikwanisi kusupportwa nemagenerators. sezvo tinoona manufacturing companies. Saka zvinoreva kuti vanhu vachashaya mabasa nekuti vachamira kuoperator. Zvichireva kuti kana zvadaro zvakare, target yehurumende yekugadzira inonzi $12 billion mining economy yaenda musango.
Zvataurwa navagata izvi zvakushamisa here?
Chinoyeunika chamadza ndechekuti ndiri kushayiwa kuti chii chambonyanya kuitika kuti ZESA itadze kupa magetsi kune vemugodhi, nekuti mazivira atinoita kwemakore mazhinji apfuura, tingati matatu apfuura, tinoziva kuti vemamining companies ava vange vachibhadhara magetsi nemaus dollars. Saka mari iyoyi iri kuenda kupi? Zvekare ndiri kushayiwa kuti hurumende zvavanogara matarao mukabhineti ndo zvavawirirana here izvozvo zvine national security threat yakadai kuti nyika ichapesira yaenda kunomira nekuti foreign currency inonge yasingachauyi. Ndaifunga kuti announcement iyo yaitwa nezesa it's misguided, saifana kunge yatoitwa zvachose.
Nechikonzero che?
Nekuti paifananga patatukwa matanho ekugadzira dambudziko ringadai reisangana nezesa, pane kuti vamhanye kunoudza nyika zvinhu zvinotyisa kudaro zvokuti munhu wega wega paari anenge akuona kuti remangwana harina kujeka.
Nyanzvo munyadzo zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Kunyange hazvo mapurisa nevesangano reZimbabwe Human Rights Commission vari kuti vari kuferefeta imwe nhengo yeZANU PF yakatyisidzira mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nerufu, kutyisidzirwa kwevatsigiri vebato rinopikisa iri kumashonaland west nedzimwe nzvimbo munyika kunonzi kuri kuenderera mberi pamberi pesarudzo dza2023. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Komishona inoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu yeHuman Rights Commission nhasi yanyorera tsamba kugweta rinorirwa kodzero dzevanhu amai Beatrice Mutetwa, ichivavimbisa kuti naiyo iri kuferefeta imwe nhengo yeZANU PF vaAbdon Mashayanyika vakakurudzira pamusangano weZANU PF kumberengwa kuti vachamisa vana vavo nevatsigiri vavo vapondwe. Mai Mutetwa vakanyora tsamba kumapurisa ZEC, ZHRC, National Peace and Reconciliation Commission nevamwe kuti vaferefete nyaya iyi, kunyanya mapurisa avari kuti anongoti mutsigiri weTCC akangopomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga anobva akandwa mujeri. Mapurisa neZulu akati ari kuferefeta vamashayanyika. Vachitaura nezvenyaya yemhirizhonga neStudio 7, mutauriri weZANU PF vaChris Mutsvangwa vakati utungamiri hwebato ravo harikurudzire mhirizhonga uye vanoita izvi vanofanirwa kumhangara kumapurisa. Kuchisidzirwa kwenhengo dzeTCC kunonzi kuri kuenderera mberi munzvimbo dzakaita seTengwe kumashonaland west. Nhengo dzeTCC dziri kumanikidzwa kuti dzipinde mumisangano iri kukokerwa nebato reZANU PF. Imwe nhengo yeTCC yakanyorerwa tsamba nasabhuku Patrick Samuel kuti iuye kudare kuzozvipindurira kuti sei isiri kuya kumisangano yeZANU PF ndivaBlessing Usman. VaUsman vakati sabhuku Samuel vakavachisidzira kuti vakasapinda misangano yeZANU PF vacharangwa neshamhu inemunyu, vatiwo vave kutyira upenyu hwavo.
Akanga asina kutiitira isusu sebato remusangano TCC sezvo pakanga pata pakuchichidzirana kakanga karipo. Isusu takangoona sekunge pakanga pachichidzirwa vanhu ende kuchitongo chinenge ichocho chiri kuchidzira vanhu, bhozi sendadaro ndiro chichidzira vanhu. Pavaitira musangano wavo kuchehamba primary school rakanga riri zuva rechikoro chinjekutanga pachikoro. Pachikoro apa zvakare paiitwa mainspection vanhu tatese masau mugwaro rekuvhotesa kuti akapereterwa zvakanaka here. Saka sada sekunge kuchichidzira vanhu kwese kwaitika ikoko.
VaUsman vanoti vakanomhanyara kumapurisa asi havana zvavakaita sezvo vainge voda kuvayananisa.
Tisakazopinda mucharge office navakatsande tremo tichida kuvhura docket. Mapurisa tataura navo nemukuru wemapurisa vanoti vavanadzo. Pakaita sekunge paita kacounseling kavada kuzamauda kuti vataure kuti isu tichiinisisa kuti isusu tivhurire docket tatoende kuna sabhuku nakanzurawo kumatare kuti nyaya ionekwe iendere mberi. ndipunga takadhonza kongo yakareba tichikakavadzana kuti pavhuro dhoketi asi pakataka kakuruma ruma kwemukana kuti dhoketi rivhuru nanhasi asati ravhurwa dhoketi
asi sabhuku samuro vanoti vakanyorera tsamba kunhengo dzebato ravo chete sezvo vachiti zviri pamutemo
tiri kuti isusu munhu kusauya kumusangano saka munhu kana asingaya kumusangano anoita sei angane kuwhatsapp yekutanga nechi2 nechi3
izvi zvatsigirwa nemutauriri webato rezanupf mudunhu remashonaland west vanigel murambiwa vanoti zanupf ibato rinopindwa nevanhu vanoda vasingabanikidzwe
sangano is voluntary saka tiite izvozvo hatitounganidza vanhu paibaite tichitounganidza vanhu vanoda mamembers ezanupf akajoina voluntary izvoizvo hatito takazviita you know zanupf is a machine we don't do that
kushungurudzwa kwenhengo dzebato retriplec kunonzi kuri kuitikawo mudunhu rechiweshe kumashonaland central nhengo yetriplec muward 4 vatsvaimobvepfe vanoti nhengo dzavo dziri kurohwa nevechidiki vanofungidzirwa kuti nhengo dzezanupf uye vari kumanikidzwa kupinda misangano yebato iri
vanhu vari kutochidzirwa vamwe varitonzi vamwe vatofoswa kutoenda kumusangano nhasi ndatonzwa pemausenano richitonzi vatonzi mukangorega kuya kumusangano tichaiwo dzimba dzenyu manheri tichikurovai vanhu vakutofoswa kuenda musangano zanupf vasingade kuenda akansela iye anonzi Michael Mutopa iyeye
vabvepfe vanoti nhengo dzavo dzakanomhanara kumapurisa vanhu vana vakasungwa kunyange nyaya yavo isati yatongwa
the following day yacho ma2 AM futose kumupolisi ndopolisi yekubhindura ndopa yakazouya ichitora vamwe vamayouth anga aripo ipapo vanhu va4 vanhu vanonzi wanda mabvindi pondoro ari muchenje neanonzi mavhin chikuni ipapo kansela akasara but anga ari part of this zanupf taxi vadaro vakabva vaenda kubhindura saka vakanopinda kukoti vakabhadhara mabheo naMP anonzi Mugweni ndiye akabhadhara mabheo but vadzoka futi uku kumaraindu varongochidzira vanhu nanhasi
hatina kunzwa divi rezanupf mudunhu sezvo kanzura weward 4 vamichael mutopa nasachigaro wedunhu vakazembe vanga vasingadavire mbozhanhare dzavo ndakamirira studio 7 muchinoi ndini nunurai jena
sangano rinopa rubatsiro munyika dzepasi rose reworld food program kana kuti WFP rinoti riri kuedza kutsvaga nzira dzekubatsira Zimbabwe iyo ine vanhu vari pakati penyika dzemudunhu resadic dzakatarisana nenzara inotyisa izvi zvinonzi zvakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura mitemo yehurumende uye kurwiswa kweukraine nerussia shingirai madondo anotipa nyaya inotevera
vanona nezvekufambiswa kwemashoko muWFP vatatenda macheka vanoti vari mubishi kusembaradza urongwa hwekugadzirisa matambudziko akasiyana-siyana akatarisana nenyika munyaya dzezvekudya
muzvirongwa zvatinoita tinoshanda nemaNGO nemapartners akasiyana-siyana tichizama nepese patinogona napo kuti vese vanoshaya kana kutambura vawana chingava chikafu kana mari atinoti macash transfers kuti vakwanise kubatsiridza kutsvaga zvekudya zvine utano kuti vapewo vangava vemhuri dzavo dzakasiyana-siyana tinokurudzira kudya kwakakwana nekwakasiyana-siyana
izvi zvinotevera gwaro rechitanhatu reUnited Nations Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change rakazivisa kuti uwandu hwevanhu vasina chikafu mudunhu resade kusanganisira Zimbabwe hunosvika mamiriyoni makumi mana nemapfumbamwe nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 49.9 million kubva muna kubvumbi wegore rino kusvika kurume wa 2023 gwaro iri rinoburitsawo pachena kuti vana vanosvika mamiriyoni gumi nemasere nezviuru mazana matanhatu kana kuti 18.6 million havana muviri yakagwinya nekuda kwekushaya chikafu chinovaka muviri zvakabuda mugwaro iri zvatsinirwa nemutungamiri werimwe remasangano anorira kodzero dzevadzidzisi munyika reprogressive teachers union of zimbabwe kana kuti p2uz dr takavafira joe
tine 30% malnutrition muzimbabwe pari zvino vana vachitadza kuwana chikafu chinokwanisa kuti chivake muviri vana vanotambura ava vari kwakasiyana-siyana vazhi vazhinji vari mumaruwa kana mumaruwa areas. Asi malnutrition inengewo yabata zvikuru sei mahigh density maurban areas nokuti vanhu vari kunhonga sose nomuromo vabereki vachitadza kuriritira mhuri dzavo nokuti mari yemuZimbabwe mashangura pata hapana zviripo makumbenyo.
Vamacheka vati sangano ravo rinoshanda nemamwe masangano akazvimirira pamwe chete nedzihurumende mukuedza kuwanisa vanhu zvokudya zvinovaka muviri nemari sezvakaitwa nehurumende yeJapan kuburikidza nemuzinda wayo muZimbabwe nemusi wechipiri.
Sangano reWorld Food Program rinoshanda zvakanyanya nehurumende nevamwe vemapazi akasiyana-siyana anosanganisira maNGO vari mumabasa ekuvandudza upenyu hwevanhu varimo nezvekurima yatingati agriculture, zvedzidzo nezveutano kuti urongwa kana manational policies nemastrategies anobetsera yatinoti nutrition kuvanhu vemuZimbabwe neavo vanoshaya zvikwanisiro.
VaEmos Masango, avo vanoona nezvekuburitswa kwemashoko pamuzinda weJapan munyika, vaudza Studio 7 kuti hurumende yeJapan yakapasangano reWFP iro rinoti riri kutarisira kubatsira vanhu zviuru mazana mana mumaruwa nemumadhorobha rubatsiro rwemari.
Hurumende yeJapan kuburikidza nemuzinda wayo muZimbabwe yawedzera mupiro wezviuru mazana mashanu zvemadhora ekuAmerica kusangano reWorld Food Program kuti ribatsire kurwisa kwenzara muZimbabwe.
Kubva muna 2019 Japan yakapa mari inopfuura 24.6 miliyoni yemadhora ekuAmerica kuWFP yechikafu pamwe nekusimudzira magariro evanhu muZimbabwe. Mamwe masangano ari kubatsirawo vana vavendonda nekuda kwenzara anosanganisira Go Zimbabwe iri kushanda nemakanzuro eHarare neBulawayo kupa vana ava zvekudya zvinovaka muviri. Vachinyora muve panhau reSunday Mail, vamunangagwa vakati Zimbabwe yainge ichitarisira kukuwa chibage chinosvika matani miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti 1.8 miliyoni tons mwaka uno. Asi vanhu vakawanda vari kutaura neStudio 7 kumasvingo nemamwe matunhu eMatabeleland vanoti vave kuyaura nenzara uye havasi kuona chikafu chiri kutaurwa navamunangagwa. Nyika iri kutengawo chikafu kubva kuMalawi neZambia kuburikidza nesangano reGrain Millers Association of Zimbabwe zvinonzi nenyanzvi muratidzo wekuti munyika muna chibage chakakwana. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto gumi nemashanu nevanhuwo zvavo vatatu vanzi vaurayiwa nevanopfurikidza mwero mudunhu reSahel kuMali. Mashoko aya aziviswa nevatauriri vemauto kuburikidza nemashoko kuvatori venhau. Mauto eRussia anonzi nhasi arwisa zvakasimba guta guru renyika yeUkraine reKiev nereChenev ayo angave nenguva asiri kurwiswa. Ukraine inotiwo iri kusimbaradza kurwisa dunhu reKherson rakapambwa neRussia hondo ichangotanga. Mazana nemazana evanhu anonzi akaratidzira nezuro muguta guru reIraq reBaghdad akapinda mudare reparamende nechisimba achiita hasi kufarira danho rekuti vaMohammed al-Sudan vanonzi vanodyidzana neIran vatore chigaro chemutungamiri wehurumende. Panguva yonyika yatarisana nesarudzo dza 2023, nengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dziri kuramba dzichichema nenyaya yekuvhundutsirwa pamwe nekutyisidzirwa nenhengo dzeZANU-PF zvikuru kumaruwa uko dziri kunze dziri kumanikidzwa kupinda misangano yeZANU-PF kana kupisiswa nhumbi dzebato radzo. Kunyanga zvemapurisa pamwe nekomisheni inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission vari kuti vave kuferefeta nyaya yekutyisidzirwa nerufu kwemutungamiri weCCC vaNelson Chamisa pamwe nemhuri yavo nenhengo yeZANU-PF vaAbdon Mashayanyika. ZANU-PF iri kuti vanhu vari kuita izvi vari kuita vasiri kuita vakamirira bato. tingaona here pachiita shanduko ne matano ayo kutorwa nemapurisa pamwe nekomisheni yezvekodzero dzevanhu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata Sachigaro weCCC mudunhu reNorth America vatawanda svosve dzokora pamwe nenhengo yezano PF vagadzira chirumhanzu. Totanga nekunzwa kubva kuna vadzokora.
Zvinoshatirisa, zvinokatyamadza zvikuru kuti nhengo dzedu dziri kushungurudzwa. Iko zvino munoziva zviri kuitika kuna Honorable Job Skala na Honorable Sithole nenyatsime 15 vakasungirwa nyaya yekunzi vaida kukonzeresa mhirizhonga kunyatsime. Asi toona kuti kuzanu PF kune vanhu vakaita sana Mashaya Nyika vanenge vachitaura kuti munhu ngaaurayiwe, asi munhu iyeye ari kufamba ari panze. Iko zvino mapurisa akutanga kumhanya kuti tumhu tumhu vachienda kunoda kugadzirisa nyaya iyoyo. Asi yakaitika kare kare dai pasina amai Beatrice Mutetwa vakazopindira nesu tichipopota. Hazvisiriro zvinofanira kuitika izvozvo. Mapurisa anofanira kuita basa rao sebasa rao. Kana munhu akataura kuti munhu ngaaurayiwe ngaasungwe.
Regai tinzwe kuna vachirumhanzu. Vachirumhanzu, munoti ine zvipomerwa zviri kupiwa zano PF izvi pamwe chete nemashoko avadzokora?
Vataura havo munhu haaregedzi kutaura zvaanoda, asi mukutaura kwavo vanenge vasinganyatsonzwisisa minyaya dzomutemo. Hakuna munhu anosungirwa nyaya yokuti iwewe ndichakutuka mangwana. Iyoyo haisiri mhosva, inozova mhosva kana watukwa. Ndopo anoti ndakatukwa namashoko okuti okuti okuti. Iye zvino vanotaura zvokuti zvakanzi nhingi uchaurayiwa, nhingi uchazodini, nhingi uchazodini. Legally pamutemo hazvina maturo, ende hakuna mupurisa angasumuka achibva mukamba achiti iwe zvinonzi wakati ucharova munhu mangwana. Nyaya yokuti munhu anourawa muno muZimbabwe, munhu akaurawa unotoenda kukoti. Izvi zvokunzi kuna vanhu vanopisa hembe dzeMDC and so forth, zveshuwa izvozvo zviri wrong ende zvichaongororwa. Ivo ngavave neevidence yokuti ngana ndiye akapisa tisheti iyi musi wakati, vondoripota kumakotsi.
Vadzokora,
kana munhu ukatyisidzira munhu, kutongotyisidzira iri kutori mhosva. Hatimirire kuti munhu atange apondwa munhu iyeye ozonosungwa. Anotofanirwa kutosungwa. Tine vanhu iko zvino vakasungwa nekuti vangotaura kuti Munangagwa ibenzi. Havana kutanga vamirira kuti Munangagwa atange apenga ndobva vazoenda kunomusunga. Vakangomusungira izvozvo kuti ataura mashoko ekudzikisira wavanoti mukuru wenyika. Ndizvo zvimwe chete zvakaitwa naMashaya Nyika. President Chamisa vari kugara vachitaura pose kuti atidi mhirizhonga, ndiye mutungamiriri wenyika anodiwa iyeye. Makanzwa Chiwenga ndozviti vice president achitaura kuti we're going to crush Chamisa. Vamunangagwa vakataura the same thing. Saka munoona kuti kuponda kwati kunotangira kuvakuru, hanzi hove inoora kubva kumusoro.
Ndozviri
kuitika izvozvo. Vakuru vari pana vambokuvaona vari kusapota mhirizhonga.
Regai tinzwe kuna vachirumhanzu.
Ngatitange pavataura ikokutedzera kavachiti vachirwenga vanozviti vice president. Ichokwadi here ichocho? Handikunoona kuti hapana zvatiri kutaura pano. Tiri kutaura navatengesi vasingazivi kuti nyika yavo utungamiriri hwakamira sei. Ndo chokutanga. Zvese zvinotaurwa kuti kuchazoendwa kupi, kuchazoendwa kupi. Manyepo tinoziva kuti kana maelections akuitwa, MDC inenge ichikambena ichitaura izvinhu zvozvo nezvozvo nezvozvo nezvozvo. Ndiri kuti inini maZimbabwenzi vakateerera izvi ine mahere kuti leadership yeTCC yairamba kuti hakuna masanctions. Asi Gwendo Guno yabvuma kuti masanctions aripo. Saka fuulalong tati chitamba here, chichataita.
Vadzokora, imiwo sebato zvii zvamuri kuitawo kuti munge musingaprovoke kana kudena nyaya dzemhirizhonga?
Hatitogoni kuti titaure nyaya yemhirizhonga nekuti hatina chatiinacho. Hatina pfuti, hatina mabhambu akazara nezanu PF. Hatitorina kana mari yacho, maresources acho ekuti tikwanise kuita mhirizhonga. Zanu PF ndiyo inoba mari.
manzwa kubva kuna Sashi Garowe Triple C mudunhu reNorth America vatawanda svosve dzokora vari parunare kuNorth Dakota muno muAmerica. Manzwa zvakare kubva kunenge yeZanu PF vagadzira chirumhanzu vari parunare muHarare. Iye zvino ndokusiyirai muina Gibbs Dube weStudio 7. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, nchiti musakanganwa chirongwa cheWomen's Roundtable na 8 p.m.